Nau ze Studio 7 muchidimbu Zim Minute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezve zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 pm. Komiti yedare reparamende inoona nezvematunhu inoti gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vanofanira kuongororwa nenyaya dzeuori. Poita kunetsana kukuru pakati pehurumende nevashandi panyaya yekuti ndiani achanomirira nyika kumusangano weILO uri kuitirwa kuGeneva. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ZANU-PF osangana mangwana kuti azeye kuti otora danho ripi panyaya yemutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu naJonga Kandembiri. Musakanganwe chirongwa chedu chelive talk na 8:30 pm apo tichakurukura nezvemusangano weInternational Labour Organization uri kuitirwa kuGeneva uye kodzero dzevashandi munyika. Zvose izvi zvichauya kwamuri zvichibva kune penyuro yenyu yeStudio 7 iri muWashington DC.